Vanhu vaungana muFreedom Square vachiratidza kusuwa kukuru. Amai vemutsakatiki, amai Benuda Dzamara vachema zvabata mwoyo yevakawanda. Vachitaura pachiitiko ichi, mudzimai wemutsakatiki, amai Shefra Dzamara vashoropodza zvikuru hurumende vakati kunyange hazvo mamwe madzimai vaipemberera zuva remadzimai pasi rose nezuro ivo vaive nemusodzi pamatama sezvo zviri pachena kuti hurumende haina hanya nemhuri yavo.
Chinhu chinorwadza kuti nhasi itaidza marashita 2 years asati awanikwa, zvinhu zvinorwadza. Kuti zvoni mapurisa kana kuti gavhumendi yemuno munyika haina zvairi kuita zvachose, havasi kutombotirespektawo. Like yesterday yanga iri International Women's Day, havasi kurespektawo madzimai, havasi kurespektawo kuchema kwangu. Saka zvinhu zvakangoma kuti it's not 2 years ndisandawana murume wangu mukati munyika ino yeZimbabwe.
Amai Dzamara vakumbira kuhurumende kuti vataurirewo zvakaitika kune murume wavo kuitira kuti vakwanise kuwana zororo mumwoyo yavo.
Every day vana vanobvunza, vanongo vachiri vadiki 4 years and 9 years vanotobvunza every day kuti dedi vari kupi, vachauya rini, but ina hasisina mhinduro because that 2 years sazvinhu zvakaoma. Dangwe kuti kuhurumende yeZimbabwe titaurirewo chokwadi zvakaitika kana makamuremo tradzobhodi kuti tivewo neclosure as a family. Hapana zvavari kutaura, ini handina chandiri kuziva kuratidza kuti hapana zvavari kuita.
Munin'ina waitai Dzamara, Dr. Patson Dzamara, vatiwo zuva ranhasi rinovasuwisa semhuri. Vapomera hurumende mhosva yekunyepa pakuramba kwayo kuti haina chekuita nekutsakatika kwemukoma wavo.
Izuva rakakosha uyezve izuva rinotiremera semhuri. Tichicherechedza makore maviri shure mokunge taiyambunyikidzwa neavo vatakadoma kubva pakutanga kuti ihurumende yenyika ino ine chekuita nekumbunyikidzwa kwake. Nendaa yekuti Tai Dzamara akamira achishoropodza hurumende nekabatiro kainoita basa rekutungamira nyika inoyi. Mushure mekunge adaro vakaona ivo zvakakodzera kunge vachimutora. Saka inguva inotikonzeresa kuti tinzwe kudumbiwa semhuri, inguva inotikonzeresa kuti tinzwe kushatirwa. Pamusaka pekuti vanhu vanofanira kunge vari kuchengetedza vanhu muZimbabwe vanovatungamiri ndo vacho vano vanhu vari kunyikidza vanhu.
Vaivan Mawarire vehashtag this flag movement avo vakambotiza munyika mushure mekutyityidzirwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakurudzira veruzhinji kuti vasatye kushoropodza zvakaipa zvinoitwa munyika.
Zvakatangwa naItai chinhu chakakosha, chinhu chinoitwa, chinofanira kuitwa nemunhu wese, mwana weZimbabwe, kusimuka kuti ataure zvaanofunga nenyika yake, nekuti ndo zvinovaka nyika izvozvo. Zvino kana taakurambidzwa kuvaka nyika nemanzwi, nekuti inzwi ndo rinovaka nyika ka, kana taakurambidzwa kuvaka nyika nemanzwi yedu, hakuna nyika yatinovaka. Saka kumira kwandaita nhasi, kuuya kwandaita nhasi, vamwe vanga akatyamara kuti pasa vaakutsvagei ikoko. Itai anga ari munhu, yanga isiri mhuka, anga ari mwana weZimbabwe, ini ndiri mwana weZimbabwe. Saka hatina kusiyana, rwendo rwaakafamba rwendo rwandatangawo kufambawo neniwo. Saka inini zvino tofanira kutondisimbisa kuti ndibve ndatoziva kuti rwendo urwu chii chinoitika, chii chinodiwa. Itai zvinhu zvaaiziva izvo, ndosaka aimira achiita zvaaita. Saka ndiri kuva pangu kwangu pano kusimbisana nemhuri yekwaDzamara, asi kusimbisana nenyika yeZimbabwe zvekare, vana veZimbabwe, kuti musarega kusimuka muchitaura zviri pamwoyo wenyu zvinovaka nyika yenyu. Kana pane chiri kuitika chinozikanwa nevanhu chisina kumira zvakanaka, ngachitaurwe, nekuti ndo zvinovaka nyika.
Bishop Anselimo Magaya veDivine Justice Network vatiwo hurumende yeZimbabwe inonyadzisa zvikuru nekusachengetedza zvizvarwa zvayo.
Kunzwa kunyara kuva associated neutungamiri hweZimbabwe husingakwanisi kuita uphold constitutionalism. So ndo chinhu chatoda kuratidza kana kuexpressa kushuwa kwedu zvikuru. Chechipiriwo tiri kuti isusu hatifari nokuda kwechikonzero chokuti vaMugabe mutungamiri wenyika ne vamwe vavanotungamirira vavo navo vanonyanyisa kusanangura nokusimbisisa kuti tinoda security ye state pano tori ne gorogota rinoona nezve state security asi home affairs yedu inova bazi rinova bazi rekuti mapurisa anoshanda ari mariri arisi ku ensure security of persons saka isiri kuti kuchengetedzwa kwama individuals kwakakosha sekuchengetedzwa kunofanira kuitwa state
muzinda weAmerica muZimbabwe vabudisa gwaro rekurangarira vaitaidza mara America yakurudzira hurumende kuti ikoshese kutsvaga vakapamba pamwe nekuona kuti vamiswa mumatare vaitaidza mara vakapambwa musi wa 9 kurume 2015 mushure mekuratidzira vari muAfrica Union Square vadzamara vakasiya basa rekutora nhau vachiti vava kukurudzira vamugabe kuti vabve pachigaro kuburikidza nekuratidzira mazuva ose vari muAfrica Union Square havana kuzoonekwa kubva musi wavapambwa mumusha weGlenview. Kunyange hazvo matare akati mapurisa atsvage kuti vaitaidza mara vakaendepi kusvika pari zvino mhuri yekwadzamara inoti hapana chavati vaudzwa chine musoro nezvekutsakatika kwavaitaidza mara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.